kochiudza garinai pasi ndokumubvunza kuti sei mari dzavo dzaasiri kuuya sezvo mari dzavo dzanga hatitsanangura zvaatitsanangurira but isusu tanga tichitozvitaritakare kuti kutsanangura zvake bhora ramukurira saka tatino hatichakwanisa kuenderera mberi newe
saka pari zvino hamufaniri here kunge muchizomupa mari sezvo anga ane kontirakti yanga anayo
kontirakti inotaura kuti inoterminirwa pese pese kana mari dzavo dzaasingauyi hapana painotaura zvokuti kana yateminirwa munhu anopiwa mari nyange kutaura kuti kana shama mari dzavo dzakangosanguu yacho toterminita because bora is based on results
ndiani achange akabata chinzvimbo chavasilva zvavava kuenda
tangoti mutedzero wakanga nevaloid mutasa ambobata kusaikwaiko zvino chitsvaga kukochi semakochi ati kutarisira kuti tingangowani
saka izvi zvaitika rini
nhasi unoyo kuma4 PM
zvii zvamungaudze vatsigiri vedynamos pari zvino vanga vakatarisira kuti chii chiri kuuya kubva kwamurimi sevatungamiri vechikwata ichi
tinoda kuvadzidzisa kuti isusu hatisi kuzorekedza dynamos ichifa tinoda kuti idzokere panzvimbo paya chaiya pekuti dynamos tidzore pride yayo ive the glamour boys chaidzo chaidzo ngavave patient vasaore mwoyo zvinoita chete tinoramba tichizama kusvika tasvika tinotopasvika tikazvigadzirisa tikatove machampions se zvatajaira kugara tiri